manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Ngana zakare maniru anasi uri musi wechipiri chivabu 25, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vavuraya varume vakauya vakafutira vakavhara tsime iroro vakava vakakerenga pamusoro vachichatsipika tsika dzenyika yeZimbabwe. Nhasi mafava muka tavaka mutsaranidzo wavo pano pavaima mvura.
Chiumbwa chemucherechedzo wambuya nehanda chaparurwa nhasi muHarare mushure memakore zana nemakumi maviri nematatu vafa. Varairidzi vakawanda vanotadza kutambira mari dzavo mwedzi uno hurumende ichiti inobhadhara chete vari kuenda kumabasa.
Afrika ine ivhu nezvicherwa nevanhu vane njere asi zvese izvazvireve chinhu kana matongerwo enyika asina kumira zvakanaka.
Nyika dzemuAfrika dzinocherechedza zuva reAfrica Day zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika dzakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chiumbwa chine mucherechedzo wambuya nehanda chaparurwa nhasi muHarare nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vemapato anopikisa vachiti uku kutambisa mari yenyika panguva iyo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda. Thomas Iripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachaura pakuparurwa kwechiumbwa ichi uko kwaitwa vanhu vari mavhu nemarara pachiitiko ichi pasingatevedzerwi zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane senzira yekuderedza mukana wokupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vamunangagwa vakurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rushande nesimba kuitira kusimudzira upfumi hwenyika senzira yekuzadzisa zvido zvambuya nehanda.
Mukaona pane miti yakachengetwa pane kereke iripo, chechi iripo iyo. Makare kare neanaenda vachirwa navavuyi vasina mabvi ndopavaivuya apapa pane tsime ravo nomuti wavaigara pamvuri vachimwa mvura. Vavauraya varungu vakauya vakafutsira vakavhara tsime iroro vakava vakakerenga pamusoro vachichatsipika tsika dzenyika yeZimbabwe. Nhasi mafava muka tavaka mutsaranidzo wavo pano pavaima mvura.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato rezanu PF vatafadzwa Mugwadi vati chivakwa chambuya nehanda chaparurwa nhasi ichi chichabatsira vakuru nevadiki munyika kuti vanyatsoziva nhoroondo yenyika.
Munoziva imi kuti kusununguka kwakaita nyika ino kwakatanga kubva muchimurenga chokutanga vanambuya nehanda vachikokorodza mhomho yose madzishe vana vomuZimbabwe kuti varwise vauyi vanova varungu vanga vauya kuzopamba nyika ino. Pakatora makore akawanda kwazvo kuchizoya chimurenga chechipiri zvamunoziva imi kuti mbuya nehanda vakataura ivo nomuromo wavo zvikanzikwa chero kunyange navarungu vakavanzwa kuti nyika ino ichasununguka zvekare mabondo avo mabhonzo avo achamuka zvosunungura nyika ino iyi. Zvinova zvakaitika zvichizosanga kuti nyika yedu ive nekuzvitonga kuzere muna 1980.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati oruremekedzo rukuru rwanga ruchifanirwa kupiwa mbuya nehanda kuve neutongi wejekerere munyika.
Inyaya yekubatwa kwevana veZimbabwe zvakaenderana nekuita kuti upfumi hunge hwakapararira kuvana veZimbabwe vese zvakaenderana. pasina kutyisidzirana, pasina kurovana, pasina kurayana, pasina kupisirana dzimba. Ndoremekezo vatotarisira kunge ringe richipihwa kuti zvinhu zvavakarwira, zvinhu zvavakafira zvinge zvichionekera, zvinge zvichioneka kumunhu wese weZimbabwe. Asi izvi zvakuitika kuti ruremekezo rwakupuwa chete kana vanhu vakuda kutsvaka nzira yekubana yo mari yekuisa mastatue munozi akaiswa akasiyana siyana mamwe aya ekuti vanga vaitarisa kuti mbuya nehanda here kana tavasi haiusiwo mufananidzo wombuya nehanda vachiita zveutsotsi.
Mutauriri wemutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vaLloyd Damba vati kunyange hazvo zvakanaka kuti mbuya nehanda varemekedzwe nechivakwa ichi icho chiri panosangana migwagwa inoti Julius Nyerere naSamora Machel nguva yachaparurwa haina kuringana nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vati mari yashandiswa nehurumende pabasa iri ingadai yashandiswa kugadzirisa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzeutano nemigwagwa isina kumira zvakanaka.
Mukatarisa nekuti kuAmerica kune Statue of Liberty iriko, mukatarisa kuFrance Statue of Liberty iriko, even kana Statue ya Mandela kuLondon iriko, hapana chicha. Uyezve chechipiri chatinofanira kuziva isu semusangano nevana veZimbabwe ndechekuti Statue ya mbuya nehanda kana kuti mbuya nehanda vengi vasina kadhi reZANU-PF, mbuya nehanda vengi vasiri veZANU-PF. Saka chirongwa ichi ndikona chirongwa chakanaka chekuti tisangarire magamba edu ehondo yerusununguko yechimburenga chekutanga. Asi zvazvaita ndezvekuti iko zvezvi mukatasa mamiriro akaita upfumi hwenyika, dai mari yestechiwi yamboiswa paside yanogadzira rodhi kana kuti kwachenda mbuya uko yaane almost 30 years or 40 years after independence isati yagadzirwa. Kana iwo mbuya nehanda nhasi wakamuka wakaenda kwachenda mbuya hawarasiki nekuti nzira iyoyo wakangosiya yakadaro.
Asi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati zvakakosha kuti micherechedzo yakadai ivepo vachiti mari haina kukosha pazvinhu zvakadai. Vamunangagwa vadzokorodza zvakare kuti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti dehenya remusoro wambuya nehanda ridzoswe kubva kuEngland. Mbuya nehanda charwe nyakasikana avo vaive svikiro rerudzi rwezezuru vakashanda zvakasimba mukuronga chimurenga chekutanga chekuramba kupambwa neBritish South Africa Company ichitungamirwa naSisu John Rhodes kutanga muna 1889. Hondo iyi ikazotsviriridza muna 1896 na 1897, vakazofa muna 1898 mushure mekusungirirwa pamuti, asi vakasiya vataura kuti mapfupa angu achamuka. Mushure mekuparura mucherechedzo wambuya nehanda, vamunangagwa vapawo motokari kumadzishe akanga asina kuwana motokari pakambopiwa mamwe madzishe motokari idzi, vachiti madzishe anofanira kuchengetwa, vachiti mukuru mukuru hangaigare tunde. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Thomas Chipano.
Vezvematongerwo enyika vari kuita maonero akasiyana pamusoro pezvinoreva zuva reAfrica Day. Kudzanai Musengi anotipanya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 parutivi rwemusangano wavaita nevatori venhau mukucherechedza zuva reAfrica Day muBulawayo nhasi, nhengo yePolitbureau yeZANU-PF retired Colonel Chinga Dube vati zuva iri rakakosha zvikuru sezvo richiuchidza vanhu nhoroondo yakafamba nenyika dzemuAfrica mukuwana kuzvitonga. Vadhuve vabvuma kuti nyika dzemuAfrica dzine matambudziko akasiyana-siyana kusanganisira hondo dziri kukonzerwa nezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisira utongi hweumbimbi ndoga, hori pamwe nekutambura kweveruzhinji. Asi vati zviri nani kuti nyika dzemuAfrica dzisangane nematambudziko aya dzine kuzvitonga.
Afrika dziri kuenda mberi. Ndoziva yanga yatsvinyirirwa kwenguva yakawanda, asi ekuzvitonga uku kwakatipa masimba ekuti tishande tese. Ndinobvuma kuti maproblemu tinawo, asi tichienda mberi achapera. Kune vana vari kuzarwa nhasi vachava nezvimifungwa izvozvofura zvetu zvichadhaka.
Nhengo yeZANU-PF Central Committee uye vakambove mumiriri wemupopoma mudare reparamende vaJoseph Chuma vatsinhira izvi vakati, kune vanhu vanoda kutarisa zvakaipa chete zviri kuitika mune dzimwe nyika dzemuAfrica vasingatarise zvakanaka. Vatiwo matambudziko akawanda ari munyika dzemuAfrica ari kuunzwa nekuda kwekuti nyika dzekumadokero dzinoda kuti vanhu vemuAfrica vasabatane.
Vaimbotitonga kare macolonialist vanoda kuisa pfungwa idzodzo mukati medu vechiti divide isusu sevana veAfrica. Votiita kuti titarisane sekunge hatigone kuti tizvitonge isu. Nyambisi dzanyaya iripo ndeyekuti ivo vanoda kuti varambe vari pamusoro pedu vechitora upfumi hwedu isusu tichingoramba chingogwisana chete. Saka mainstability dzatiri kutaura aya tiri kuona achiitika muno muAfrica mukamanyatsomatarisisa anowinzwa nevanhu ivo vaya vechiya kunoko vechiita kuti isusu tisawirane tirambe tichikongwa.
Mutauri webato MDCT wa witness tuwe vati bato rao rono pokana newa noti zware Africa Day harina kukosha vachiti zvisine nematambudziko akatarisana nenyika dzakawanda semu Africa. Bato rao rono kukoshesa rusununguko pamwe nekubatana kwenyika idzi.
Pane zvakawanda zvisiri kufamba negwara munyika yedu yeAfrica, asi izvo zvazvingatitadzise kuti tipemberere kuti sevana veAfrica takabatana tichitarisana nemachallenges esatinawo tichabudirira.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati bato ravo rinoshushikana zvikuru nekuti nyika dzakawanda muAfrica dziri kurasa gwara revatungamiri vakare vakaita sana Kwame Nkrumah vekuGhana avo vaikoshesa utongi hwejekerere nezvido zvevanhu. Vati kunyange hazvo nyika dzakawanda muAfrica dzine matambudziko anosanganisira utongi hweumbimbi ndoga nekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, vane tarisiro yekuti matambudziko aya achapera.
Izvi zvevamwe vanopepesheka nokupembereka nekuda masimba stereki vaakuda kuita nyaya yedictatorship nekutyora kodzero dzevanhu, corruption nenyaya yekusaremekedza vanhu munyika dzemuAfrica, zvinhu zvinopfuura nekuti hapana musi usikasviki munozva even nyika dzemuAfrica dzese dzanziri pasi peutongi hwoudzvanyiriri hwevachena. Asi zvakatopfuura, zvichasvika pakuguma nekuti vana veAfrica vese vachasimuka.
Mumwe mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvematongerwo enyika mudiriro nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vasimbarashe mataruse vati kunyange hazvo chiri chokwadi chekuti veruzhinji muAfrica vakatarisana nematambudziko makukutu, vanhu havafanirwe kurasa tariro yekuti ramangwana richave rakanaka.
Vanhu vakawanda vari patseko ende vari parumananzombi vari kushushikana nezvinhu zvakawanda zviri kuitika muAfrica. Zvinhu izvi zvinoita kuti munhu dzimwe nguva ati pamwe dai ndandisina kuzvarwa muAfrica. Asi hatingati pese patasangana nematambudziko tinotiza, tinofanira kuzoita pachirungu yatinoti hope, nekuti chakanakira kuva nehope orotariro inyaya yekuti tinokwanisa kuchiita zvinhu zvedu isusu, kuita simba rekubvunza kuti zvinhu zvigadzirike. Nekuti kana tikaramba takamira kunze, zvinhu izvi hazvigadzirike zvega. Kana tisina tariro, tinenge tazvisiyira kuvanhu dzimwe nguva vakaita kuti zvinhu zvacho zvisvike pazviri izvozvozvo.
Zuva reAfrica Day rinocherechedzwa nenyika dzemuAfrica musi wa25 May gore rega rega sezuva rakaumbwa mubatanidzwa weorganization of African Unity. Sangano iri rakashanda zvakasimba kuti nyika dzemuAfrica dzakawanda dziwane kuzvitonga kubva kuudzvanyiriro hwevachena, uye rave kuzivikanwa nezita rekuti African Union, richibatanidza nyika dzemuAfrica dzose mune zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Panguwa iyo vakaremara vakawanda vari kushaya chouviri nepamusana pemamiriro akaita zvinhu munyika, mumwe wavo anogara kuWaterfalls ari kugadzira simende nekunamisa mataira anoshandiswa pakuvaka dzimba kuitira kuti ararame. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Va Brian Setole, avo vanoshandisa wheelchair, vanogadzira semende yekunamisa mataira ekumadziro nepauriri Pemba, vachishandisa unyanzvi hwavakadzidzira kuHarare Institute of Technology. VaSetole vanoti vanoshandisa ivhu nematombo erudzi rwegranite akakuyiwa, izvo vanosanganisa nemushonga wekunamisa pakugadzira semende yavo.
Matomba emugoma aya pane vari kugadzira ma window sills acho aya ma tombstone aya, ndo vanondipa ivhu racho iroro, then ndosanganisa nezvandosanganisa nazvo ndichigadzira iyo tile adhesive plus bonding compound yacho inonama futi iyoyo, ndinegadzira negranite stone iyoyo.
VaSetole, avo vane makore makumi mana nematatu ekuberekwa, vanoti pamwedzi pega pega vanokwanisa kugadzira masaga esemende anodarika gumi. Vanoti semende yavo ine simba kudarika inogadzirwa nemakambani makuru.
Ye granite stone is stronger than that one inongoiswa top cell chet. Then grout yacho again tunogadzira ne granite stone iyoyo, inovoida kuti mvura isapenetrate ichienda pasi pematiles because anozokwatanuka zvakare.
Mudzimai wavo amai nomusaSetole vanovapa rutsigiro rukuru pakugadzira semende yemataira iyi.
kusanganisa. Sometimes even my two stage sina, I use my own hands kuti ndimixe. Even Simba, vana Simba, semuna nengari pauche kuti vakwanise kusimudza zvinhu zvinorema. Nekusona zvese kuti zvinhu zvedu zvizobudikira zvese zvitonzi tapedza.
Mumwe weavo vakashandisa simende inogadzirwa navasitole, amai Gladys Chibongo dzeve kuwaterfalls vanoti vakaifarira zvikuru.
Chakanakira taila adhesivu ya misi sore ndechekuti inogadzirwa negranite stone. Yakasiyana nedzimwe dzose dzinogadzirwa nekuti vanoshandisa topsoil. Saka sisi ndakaishandisa handina kana problem nayo.
Vasitole vanoti dambudziko ravakatarisana naro nderekuti havawani mari yakawanda pamwedzi nepamusana pekuti vanhu vakawanda vasati vava kuziva nezvebhizinesi ravo. Vanotiwo pamari shoma yavanowana ndipo panobva mari yekutenga zvikwanisiro zvepabasa ravo nemari yechikafu. Asi muridzi wekambani yeFolk Foundation, iyo inopa dzidziso kune vechidiki kuti vazvimiririre mune zveupfumi, vaGraham Makwarimba vanoti vasitole vanofanira kushandisa masaisai esocial media pakushambadza bhizimusi ravo.
Ngave nemacustomer kana 50 chete vachinyatsotaurira kuti zvakanaka nekuda kwebhizinesi sake, ochienda padore bank rinopa mari achikumbira kuti akuda mari yekuimprova business rake. Even my investor, ndisati ndambona investor anongo achingoti you have a good idea, ndoda kupa mari. My investor anotanga kuuya achitaura kuti okay, pane taona zvinhu zvauri kuita zvakanaka.
Gurukota rezvekugarisana kwakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti vakaremara vane mabhizimusi achiri kusimukira vanokwanisa kuwana rutsigiro rwemari inosvika mazana mana emadhora ekuAmerica kubva kuhomwe yakaiswa parutivi nebazi ravo.
Vese vanorarama neurema vane mukana wekuapplya kudepartment redu redisability affairs. Panofanira kunge paine maforms ari kumadistricts edu nyika yose anoita kuti munhu akwanise kuapplya mari iyoyo kuti vabatsirike pakuita masmall businesses.
Vasitole vanoti vakawana mari ine chitsama vanogona kutsvaga vamwe vashandi vekuti vavabatsire kuitira kuti vakwanise kugadzira mataira akawanda, izvo zvinoita kuti vawane mari ine musoro business ravo rokura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Bazi rezveutano rinoti vanhu gumi nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro. Izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose kubva zvachatanga kupararira gore rapera. Vava zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 38,696. Hakuna munhu akafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvasiya vafa vachiri pachiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi masere nevatanhatu, kana kuti 1,586. Hurumende inoti yakabaya nezuro vanhu nhomba yekutanga yeCOVID-19 vanosvika chiuru chimwe chete nezana nemakumi matatu nevapfumbamwe, kana kuti 1,139. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose pazviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvitatu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 633,635. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu vanosvika mamiriyoni gumi munyika yose, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu munyika yose, senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuenderera mberi kwemhirizhonga kumaruwa muNigeria pamwe nekudzikira kwekuchengetwa kweupenyu hwevanhu zviri kupa mukana wekusimbaradza vanhu vanoda kubatsanura nyika iyi. Vamwe vevanhu vari kuda kuti Nigeria ipatsanurwe vanhu vanozviti vanatanga kugara mudunhu reBiafra. Vanhu ava vakavamba kuzvipatsanura kubva kuNigeria makore makumi mashanu apfuura. Apo pasara mwezi iripasi pemiviri urongwa wemitambo ye Olympic Games kuti uitwe kuJapan. Varongi vemakwikwi eTokyo Olympics vakatambira mashoko asiri kufadza zvichitevera chisungo chakaitwa nehurumende yemuAmerica chekurambidza zvarwa zvayo kuenda kuJapan nepamusana pehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Bazi rezvekudyidzana kuAmerica nedzimwe nyika rakaisa chiziviso chepamusoro-soro chelevel 4 richiti Japan iri kuita chinono kubaya vanhu vayo nhomba uye mitemo yayo inoomesera vanhu vanobva kuAmerica kushanyira nyika iyi. Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva reAfrica Day pasi pedingindira rakanangana nekurudzira tsika nemagariro nechinangwa chekuwaka waro weAfrica inodiwa nevatema vose. Asi dzimwe nyanzvi munyadze zveupfumi dzinoti chido chemumwe akatungamirira kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity iro rave kunzi African Union vaive mutungamiri wenyika yeGhana Mushakabvu Kwame Nkrumah chekuti Africa ibatane mukusimudzira upfumi hwayo achizozadzikiswe kana pasina utongo wejekerere nekurwisa uori uye utungamiri une njere sedza Solomon. Ko chii chaizvo chinoda kuitwa neZimbabwe nenyika dzemuAfrica kuti dzisave nyika dzekuramba dzichipema? Nyanzvi munyadzo zvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti kunyange Africa iri kupemberera pachine rwendo rurefu nekuti
tinenge tichicelebrata kuti tane political independence kuzvitonga kuzere seAfrica. Takufanira kuenda pachinano chekuva neindependence panyaya dzezveupfumi yatinoti means of production. Yekuona kuti means of production dzamumaoko evatema. Kana chichitaura zvemeans of production tikutaura nyaya dzinotangira pavhu poenda pamanatural resources akaita sanangoda gold, zvinova izvo zvinoti munhu ati akabata upfumi hwenyika. Uyezve tinonge tichirwira kakawanda kuti dai takwanisa kupiwawo access kumamarkets kuti wane foreign currency yenyika dzekunze. Asi patinenge tichirasika ndepekuti Africa pache zvayo it's a big market. Ini market ine more than 1 billion vanhu. Tinoona kuti DRC is a big market. Yekuti Zimbabwe ikango focusa chete pakuti tikuproducer madomasi, mazai, oma chickens chienda kuti DRC. It's a big market yekuti atipedzi.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa.
Infrastructure yedu inofanira kuti ivandudzwe iite zviri nani pane zvairi. Infrastructure inosanganisira migwagwa, imwe chinofanira kutariswa inyaya nemadhemu acho anofanira kuva ari madhemu akakwana ekuti vanhu vazoshaya mvura nguva dzatinosangana nemadrought. Tozotarisawo imwe infrastructure yakafanana nemafambisirwo emashoko nenhare. Izvozvo zvinoda kugadzirisika nekuti nhare dzedu hatsiunya tsofamba zvakanaka. Kune nzvimbo dzaunonzwa kuchinzi hakuna network kana kuti network yacho iriko asi kana uchitaura nemunhu hamunzwa nani.
Vatiwo
tinofanirwa kutarisa kuti chii chiri kukonzeresa huori, toenda pamudzi wacho chaiwo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vatiwo
Africa ine ivhu nezvicherwa nevanhu vane njere asi zvese izvazvi reve chinhu kana matongerwo enyika asina kumira zvakanaka.
Vaenderera mberi vachitiwo Africa haifaniri kurarama nezvikwereti.
Mienzaniso wandingapa ndewekuti nyika yeNigeria haifaniri kuunza mafuta edzimota kubva kune dzimwe nyika iyo ichichera oiri munyika mayo. Zvimwe chetezvo Zimbabwe yogadzirawo midzanga yefodya kubva kufodya inotengeswa ari mashizha kunyika dzekunze. Chekupedzisira kugadzirisa zvisungo zvinoita kuti vemabhizimusi vemuAfrica nevekunzewo vedzimwe nyika vanounza mari muAfrica vatengese vakafara uye vachibhadhara mari dzemutero yese yemunyika imomo zvizere kuitira kuti hurumende dzemuAfrica dziwane mari yakakwana kuti dzikwanise kuva dzinobudiririsa nyika dzavo pasina kuda kuzoenda kunze kunotsvaka zvikwereti kana mari dzimwe dzekunze dzinonetsa pakuzobhadhara.
Zime nyanzi mnyazezo ufumi zinotiwo mudzimu wakupa chironda wati nunzi zikujge zichiti Afrika itanyanya kudzokera kumashure mnyazezo ufumi nekudao kekupararira kwechirwere che COVID-19 uye kunonoka kuwana nomba yekurapa chirwere ichi. Kusika parizino vanhu vanodarika mamilioni mana nezuru mazana manomwe kana kuti 4.7 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica uye vanhu vanodarika zuru zana nemakumi maviri nevasere zvine zuru mazana manomwe kana kuti 128,700 vafa nechirwere ichi muAfrica. Vechidiki vanoti zuva reAfrica Day izuva rakakosha zvikuru nekuti rinoita kuti varangarire kwavakabva pamwe nekucherechedza tsika nemagariro evanhu vemuAfrica. Asi vechidiki ava varikurudzira nyika dzose dzemuAfrica kuti dzitore mukana uyu kushanda pamwe chete mukupedza matambudziko ari kusangana nevechidiki muAfrica yose. Mukuziya ndezvenyaya iyi, Michael Wewe Studio 7 abata mutauriri wesangano reYoung Journalists Association Valuepod Munende kuti tinzwe maonero avo.
Nguva maitika zuva iri rarichifanira kuva riri zuva rakakosha zvikuru kunesu vechidiki vakapotsa hondo dzerusununguko dzakarwiwa nevakapfuura nevamwe vachiriko.
Vamunhende, mukucherechedza zuva iri sangano reAfrican Union gore rino vari kuda kukoshesa vanoita mabasa emitambo theme yegore rino inenge iri pasi pedingindira richiti Arts, Culture and Heritage, Levers for Building the Africa We Want. Theme iyi munoiona se
ndisina kujerera vanhu vanoita zvemitambo izvi. Africa ine nhamo hurusa kudarika zvemitambo izvi. Vanhu vechidiki vezera rangu vari kuda mabasa, varikuda utongi husina udzvinyiriri, varikudawo mikana. Vemutambo tinovakoshesa zvisingaiti, nenyaya ndivo vanhu vanochengetedza mararamiro edu, culture. Asi tiri kuti patiri panapa hurumende dzemuAfrica dzinofanira kubatana dzobvumirana kuti susu kuti vanhu vedu vasafe nezhara, kuti vazonakigwa nemitambo iyi vazoitevera vanofanira kuva vakaguta. Nyika idzi ngadzibatane dziti Zambia imire mune kopa takuhodha kwamuri, tichihodha kwamuri vanhu vedu vanodhilawo nezvekopa chivatsvakiraiwo mabasa. Vanhu ngavatsvakirane mabasa muno muAfrica.
Kune vamwewo vanozoti vanoita mabasa zvemitambo ritori basa pachezvaro, uyezve vanobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Tichitarisa zviri kuitika kuna na South Africa uko, kune vanhu vakawanda vanoita mabasa zvemitambo vanobatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Chinozotadzisa vanhu kuti vaite zvakafanana kuZimbabwe chi?
Apa takupinda mune yatinoti media economics. Tinotaura chinhu chakadai so manumbers. Ukatarira kuAmerica as an example, kuWashington ndikakubvunza maradio station ari muWashington, mWashington chet 01 yaKanye West ikaridzwa pamaradio station ari 100. There is a particular amount of money yavanobhadhara kuna Kanye West. It's always about manamba. Muno muZimbabwe tovatati isusu tine maradio station 6. Macheso obudisa nziyo, Japres obudisa nziyo, Wicked obudisa nziyo. Manumbers emuZimbabwe ndiko kumwe kunodonhedzera vanoita zvemitambo muno muAfrica.
Tichipete edu hurukuru yedu vamunhende, ndeapi mashoko amungada kukandira kune vechidiki?
Zuva rangatirirangarirei, asi kurirangarira kwedu ngatirirangarirei tichiburitsa zvatinoshuvirawo kuti Africa yedu iwe. Tinoshuvirawo kuti munhu achidzidza kana asingakwanisi kutangawo bhizimusi rake anokwanisawo kuwana basa kumabhizimusi agara ariko.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reYoung Journalists Association Valuepod Munhende vachitaura naMike Wowe Studio 7 vari parunare muHarare.
Kwazwai, vateereri veStudio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndino koka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection. Nhasi manheru na 8 PM. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa nyaya yekuparara kwechirwere cheCOVID-19 munyika, uye chirongwa chekubaya vanhu nhomba. Hurukuro iyi iri kuitika panguva iyo dhorobha reKwekwe radzokera pachirongwa chekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown nekuda kwekuwanikwa kwemhando yechirwere cheCOVID-19 iri kuuraya vanhu vakawanda kuIndia. Munhu mumwe chete akatofa muguta iri abva kuIndia. Tichazeyawo nyaya yezuva reAfrica Day iro rinocherechedza kuumbwa kwesangano reOrganization of African Unity rave kunzi African Union. Mune Zimbabwe musakanga nokuteerera chirongwa ichi na 8 PM manheru ano.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mutinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika atisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani tshona njani izilokandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-25 Nkwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
my bones shall rise and their present and the future generations must correctly conceptualize that emphatic declaration by Biyanehande.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni isithombe sokubanzwa ngelitshe esikambuyanehanda phansi kwemicimbi yokunanza usuku lwe-Africa Day lamuhla eHarare.
We are of course the same people with a shared history, culture, languages and heritage, solely aimed at enhancing cooperation amongst our people within the culture all of us hold high.
Ele South Africa lamhlanje linanze ilanga le-Africa Day ngokuya kupha usizo lwempuphu kuzizalwane zeZimbabwe ezehlelwa ngumonakalo wengozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Sebezinkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 633,635 asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantu abafika inkulungwane ezedlula amakhulu ayisithupha 633,635 sebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 elizweni jikelele, njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 281,286 asebehlatshwa ijekiseni yesibili, kubika ugatsha lwezempilakahle. Embikweni wethulwe yilolu gatsha, inani lababanjwe bele coronavirus kusukela ngombimbitho nyakenye selizinkulungwane eziphansi kwamachumi amane 38,696, labulala abaphezu kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,586. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni isithombe sikambuyanehanda esabazwa ngelitshe enzikini yedolobho leHarare. Lokhu kwenziwe namhlanje emkhosini wokunanza ilanga lenkululeko yamazwe abensundu ele-Africa Day. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Bekuhlatshelwa kugiywa emkhosini wokuphawulwa kwesithombe sikambuyanehanda yena owabulawa ngabamhlophe ekungeneni kwabo bezohuquluzwa umnotho weZimbabwe lokubusa abensundu ngocuku loncindezelo. Unehanda ubikwa lapho esebulawa wafunga ukuba amathambo akhe azavuka, okuyinto umongameli Mnangagwa athe yenzakele namhlanje lapho isithombe zakhe ekaqala ukubunjwa nyakenye sinisenzingini yedolobhu leHarare lapho kuhlangana khona umgwaqo uSamora Mashew loJulius Nyerere. Umongameli umchaza njengomama wayelesibindi sokumelana labamhlophe elwela amalungelo abensundu esithi kumele uzulu weZimbabwe afunde umzekeliso wakhe omuhle.
Masuka angu achamuka, my bones shall rise and they have risen.
Amathambo ami azavuka, ngempela asevukile. Izizalwane zethu zakhathesi lezizabuya kusasa kumele zikutsho lokho okwathiwa ngumbuyanehanda okuvikela inkululeko eselizweni lethu kumele kuqhubeke.
Territorial integrity and the dignity of our people must vigilantly pursue.
Umnangagwa uqhubeke esithi uhulumende uzakwenza kusemandleni akhe ukuba athathe amathambo kanehanda asengilandi esithi lokhu kuyindlela yokulondoloza amasiko elizweni lobuntu base-Afrika. Umnangagwa uthi eZimbabwe lizimisele ukwethemba amazwe awezikazi le-Afrika esikhathini sobunzima ngoba uhulumende wakhe uyakwazi mgceke ukuthi amaze alelizwekazi yiwo azimisele ukuma leZimbabwe kodwa wakhokhela elinye ibandla liphikisayo ele-Ideas Party of Democracy IPD umnumzana Herbert Chamuka usole kakhulu indlela uNehanda asetshenziswa ngayo ukuba iZANU PF ithole usekelo
uNehanda istori sakhe oro ihistori yakhe iright nathi siyayamkela but amathambo kaNehanda siyawabona sonke ukuthi avukele ecaleni eliyi-1 leZANU PF because iZANU PF idla nokuthi ma ikankasa idinga usekelo ithi uNehanda losekruka kubi yibo abayincedisa ukuthi bawine ama-elections
lokhu kusekelwe ngumnumzana Felix Mafa umsekelo wesikhulumeni se-MTC Alliance yena othe ilanga le-Africa Day kanti selasisindo kungenxa yabasembusweni abagcwele uncindezelo izwekazi lonke
i-Afrika ilizwe lethu thina abansundu kodwa i-continent le ilomnyama ngoba ibuswa izigelekeqe besekela i-genocide
kodwa lokhu kuphikiswe ngumnumzana Witness Duyo ebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora othi i-Afrika lizwekazi elithembisayo kwezentuthuko
lilanga esiliqakathekisa kakhulu ngoba ngelinye lamalanga elitshengisa impumela eyenziwa ngabantwana be-Afrika ngomva kokubambana kubunjwa i-Organization of African Unity
kodwa uchamuka uthi lelizwekazi lilakho ukuthuthuka xa inkokheli ngamanyana ishiyane lobandlululo
i-Afrika ayikabambana i-Afrika ayikasebenzisana i-direction yamazwe ethu ayihambelana
usuku lwe-Africa Day luthakazelelwa minyaka yonke mhlaka 25 Nkwenkwezi okulilanga lapho kwabunjwa khona inhlanganiso yomanyano wamazwe awezikazi labensundu owawubizwa ngaleso sikhathi ukuthi yi-Organization of African Union OAU ngenjongo yokumanyanisa abensundu ukuthi babelane lo mbuso wabahuquluzi benotho ababevelela emazweni aphetsheya anjengebhrithani France Portugal namanye linhlanganiso yagcina-ke siguqule ibizo ngemva kokuba amazwe wonke awezwekazi leli esethole inkululeko isibizwa ngokuthi yi-African Union AU imele isitho 7 seHarare ngumlondolozi Ndlovu
kunjalo nje kobulawayo uZulu unanze ilanga le-Africa Day esipha imbono ehlukeneyo ngokuhlonitshwa kwelanga leli ngalesi sikhathi umhlaba ubhekane nohlupho lobhubhane lwe-COVID-19 osolutshaye lwabhidliza umnotho emazweni amaningi awezwekazi leli lomhlaba jikelele u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
zingaqhizi eqhakala izakhamizi zakobulawayo lamhlanje lapho kunanzwa ilanga le-Africa Day ziziqhubela imisebenzi ehlukeneyo emakhaya lakumabhizimusi azo uRetired Colonel Chingadube ube lengxoxo lentatheli izindaba ebulawayo Media Center lapho akhuthaze ukuba abantu kumele baziqhenye ngobu-Afrika babo lanxa nje kulizwekazi elibhekane lenhlupho ezithile
kuzalunga kodwa-ke njengoba sitsho namhla sithakazelile ilanga lika-Afrika wonke i-Afrika lineyinhlupho ezithiyeneyo kodwa-ke ithemba lethu ukuthi wonke uzalunga
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mkhokheli Nyathi uthi i-Africa Day sekulikhefu elingaqakathekanga kangako ngoba balutshona elibanika isikhathi sokuphumula
ya mina ngokubona kwami bona ngani abantu i-Africa Day abayikhangeli kakhulu ngoba abantu bazisebenza lokuthi behlale ezindlini bahlala besezana ezindlini akula nto ababeyihlalele ezindlini so ngokubona kwami bona ngani hayi abantu abala nto zokwenza vele abalamali soba bedinga imali
umnumzana Matthew Sibanda uthi ilanga le-Africa Day limkhumbuza inhlungu ezaba khona ilizwe selithole uzibuse ezinjengombhuqazo wegugurahundi
labafowethu labanawethu labazali abaqitshelwa khona lapha ebhalagwe bephila bengala macala bebulawa ngesizathu sokulwa ngomihlobo kungasiso sizathu sokulwa ngezombangazwe sesibuya ukulwa lamabhuni ilizwe selikhululekile
olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi i-Africa Day ayiselasisindo ngoba kunengi okudinga ukulungisiswa
yayincedile ukuthi ebantwini nxa kungas
zangu waso nitu wa madungi wa bantu. Mwakuba hii Afrika ekurulegileyo iyo ea ilwele wa bantu. Haisiyo Afrika yokubumbana kupela yokutangana kwa bantu. Kutuwa hii Afrika e democratic, Afrika ya kele rule of law. Kutuwa kusivona ma elections wa bantu wa ngenzile nga fanilanga wa madungi wa bantu wa aso nitu. On this Africa day, okatekilewa umelebazi committee to overthrow every dictatorship that is in the continent.
Amazwe awezwekazi labensundu ele Afrika ananza ilanga leli njengesibonelo sosuku olwasungulwa inhlanganiso yomanyano we-Organization of African Unity i-OAU ngomnyaka ka-1963 eseyaguquka yaba yi-Africa Union i-AU. Indilimba yokunanzwa kwaleli langa lonyaka ithi Art, Culture and Heritage Levers for Building in Africa We Want. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi injongo yokubunjwa kwale inhlanganiso yokumelana loncindezelo lwabamhlophe ngamazwe abensundu lokhu ingakafezwa ngoba ukuphuma kombuso wabahuquluzi benotho ababevela emazweni aphesheya kulelizwekazi kwadedela imbuso yoncindezelo lwabensundu bencindezela lokubusa ngocuku abanye babo abensundu bengananzi ilungelo loluntu besutha bona labangane babo lezihlobo abantu makhaza behlupheka. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lwe-Africa Day ele South Africa lamhlanje linanze leli langa ngokuya kupha usizo lwempuphu kuzizalwane zeZimbabwe ezehlelwa ngumonakalo wengozi yezulu lesiphepho u-cyclone Idai eyenzeke ngomnyaka ka-2019. UThuso Khumalo weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg.
Ekhuluma ngesikhathi sipha umongameli Emmerson Mnangagwa uncedo lwempuphu le emaofisini akhe eHarare lamhlanje, umphathintambo ogatsha lubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe inkosikazi naLady Pandor uthe isenzo selizwe lakhe lesi sitshengisa ubudlelwano obukhulu phakathi bamazwe la omabili.
We are of course the same people with a shared history, culture, languages and heritage.
Singabantu banye njalo siphila sonke ezintweni eziningi.
It's solely aimed at enhancing cooperation amongst our people within the culture all of us hold high.
Isikhulume salolukathi umnumzana Clayson Monyela uthe ngesikhathi isiphepho se-cyclone Idai sisanda kuhlasela abantu eZimbabwe, uhulumende wacela usizo eleSouth Africa lathembisa ukuxhasa ngosizo olubiza izigidi ezingama-50 zamarandi 50 million rands. Uthi limpuphu ehanjiswe ngumphathintambo Pandor eZimbabwe ingxenye yalesi sithembiso.
The first consignment of aid that South Africa is providing to the people of Zimbabwe.
Lolu ncedo lugoqela amasaka empuphu ama 12.5 kg azinkulungwane ezingamakhulu amane lengxenye
of maize meal to be distributed to affected families.
Umnumzana Munyela uthi bekufanele ukuthi kudala beluhambisile lolu ncedo kodwa kumemetheka kwe-coronavirus yikho kwamisa ukugoqwa kwalolu sizo. Esemukela lolu ncedo umongameli Emmerson Mnangagwa uncomele South Africa ngokuba umakhelwane oqotho.
We are pleased to be receiving this donation, especially today on the 25th May.
Siyathokoza ukuthola lolu ncedo ikakhulu ngaleli langa elokuqinisa ubudlelwano bethu e-Afrika.
The successes of our collective fight against colonialism and apartheid.
Usizo lweSouth Africa lolu selomukelwe ngezandla zombili ngabamabandla ezombusazwe awuZimbabwe kweleSouth Africa. Isikhulume sebandla leZANU PF kweleSouth Africa umnumzana Kenneth Mandaza uthi kuyancomeka lokho okwenziwe eSouth Africa njalo kuyibufakazi bobudlelwano obuqinileyo phakathi kwamazwe la omabili. Uthi ukuphiwa kwalolu ncedo ngelanga le-Africa Day kukhombisa khona ubuntu besintu nokuzwelana njengezalwane zezwekazi linye.
As the ZANU PF community in South Africa, we welcome this gesture and thank the South African government.
Siyabonga kakhulu lesi sipho esitshengisa ukubambana kwama-Afrika ngelanga le-Africa Day
of the cyclone. What a way of celebrating and commemorating African solidarity and unity in diversity on African Day, on Africa Day.
Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa, umnumzana Thrasin Ndlovu, laye uthi njengebandla bayasibonga lesi sipho ngoba sisiwa ebantwini abasidinga kakhulu. Kodwa ke umnumzana Ndlovu kutaza ukuthi lolu ncedo luphiwa abantu abalidingayo hathi labo abasekela ibandla lezanu PF njengalokho okuhlala kusenzakala. Uthi ke bona bafisa ukuthi lesi senzo seSouth Africa sokusiza eZimbabwe sibonakala ezintweni zonke ezihluphayo elizweni.
Kubhekwe ezinye izinto ezinzima ezikhona eZimbabwe njengamanje. Sina eZimbabwe sine leadership crisis. Besingathanda ukuthi bathumele ama leader through iSADC delegation or AU delegation iyozama ukuxazulula uduku olukhona iproblem iconflict ekhona eZimbabwe.
Isiphepho sika cyclone Idai sabhijiza imizi sabulala amakhulu abantu kwathi izinkulungwane zabantu zasala zingelamakhaya. Isiphepho sika cyclone Idai sabhijiza imizi sabulala amakhulu abantu kwathi izinkulungwane zabantu zasala zingelamakhaya. Kukhangelwe ukuthi olunye uncedo olusiseleyo lulandele maduze njengoba iSouth Africa ifuna ukuthi kusiyaphela inyanga kaMpandula isisigcwalisile isithembiso sayo sokuphathisa abehlelwa ilezi sikhukhula. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Yebo 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 mthokozo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-Big Connection esilethulela khonapha kustudio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Lokhu kwenzakala ngalesi sikhathi idolobho leKwekwe selibekwe phansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown ngenxa yokutholakala komkhakha we-coronavirus osuhlasele ngolaka kwele India kuleli dolobho. Sikhangela njalo ukunanza ngosuku lwe-Africa Day okulilanga elabunjwa umanyano wamazwe abensundu owe-African Union owawubizwa ngokuthi Organization of African Union OAU. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo ngo-8 p.m. khonapha kustudio 7 nakukhasi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele.
Sikhangela indaba ezibhekane labasakhulayo.
Unobhala obona ngobudlelwano nebemelika lamanye amazwe omhlaba u-US Secretary of State Antony Blinken ufunge ukukhuthaza amazwe omhlaba ukubana ancedise izakhamizi zaseGaza ngemva kwempi ebulalise abantu abaningi ikakhulu abantwana phakathi kwele-Israel nele-Palestine. Ukuze kwalanyulwa ngamazwe omhlaba akhuthaze amacele omabili ukubana abeke phansi izikhali akhumisane umlotha. Unobhala jikelele wedale labaphathi ntambo yele cabinet kwele Japan uKatsunobu Kato uthi ukumiswa kwabantu belemelika ukuya elizweni lakhe akuguqeli abadlali leziphathamandla zamaqembu emidlalo abazazophatheka emncintisweni oweTokyo Olympics leParalympics engaqhutshwanga nyakenye ngenxa yeCOVID-19 ezaqala kwele Japan ngontulikazi lonyaka. Osaphethe isikhundla sokuba umsekeli kamongameli kwelemali uKenelasim Goita uthi ugengqule umbuso kamongameli Ibrahim Babaka Keita lenhloko yakahulumende yakhe ngoba kabazange bamnxuse lapho bekhetha abaphathi ntambo besephula isivumelane abasenzayo sokuphatha intambo zombuso okwesikhatshana. UGoita nguye ukhekele umvukela ukugengqulwa kumbuso kaKeita ngunxabakazi nyakenye. Kufe abanye abantu abayisikhombisa engozini yokuduka kodaka olubilayo yevolcano ngaseDemocratic Republic of Congo DRC ngomgqibelo. Usokukhweze inani lasebefile kule ingozi kwabedlula amashumi amathathu, 32. Abanye babulewe yokuphefumula nje umoya otshisayo kubangelwe yile ivolcano edolobheni eleGoma. Amakhulu lamakhulu abantu bakwele Nigeria batshengisele izolo bevala umgwaqo omkhulu ongena esikoleni salolelizwe iAbuja. Izakhamizi zalelo dolobho zikhala ngokuqansa kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu kulumango. Inkamba yamapholisa yamatende ekadimiswe eGauraka engaphandle nje kwesikolo idilizwe ngabakade betshengisela laba bagcina beyitshisa ngoba besithi kabenze umsebenzi wabo amapholisa lawa.
Kambe uhlelo lokuvuselela umnotho welizwe oluthiwa iNational Development Strategy luzaphumelela na? Ihlandla lakuqala lalolu hlelo lasungulwa ngomnyaka ka-2018 lujonge ukuvuselela umnotho welizwe ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 ilizwe libe selilezisebenzi ezihola imali ephakathi laphakathi okuthiwa yi-middle income ngesilungu. Ihlandla lesibili liphawulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngoZibandlela kuwonalo umnyaka. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda uthi nxa ulukhangele lolu hlelo lungathi lulomsobho kodwa inkinga iza kuba ekulufezeni.
Nxa ulubala babagande lukhanya lolu hlelo oluhle kakhulu ekutheni alubana uhulumende lo uyaqinisa isandla sakhe. Bengibona ukuthi 2030 uyajefika impela abantu sebelempilo ezingcono kakhulu. Kodwa ke uduba ngokuthi uhulumende lo uyaxegisa kakhulu. Usuka bambe kwezinye indawo axegi. Ngabe uyalinganisa yonke indawo uhulumendelo, bembona sengathi istrategy yakhe leyi, iNational Development Strategy 1 leyi, ingancedisa kakhulu sibili ngoba ingaletha discipline, ingaletha ukuthi khona inkohlakalo iye phansi, ilethe kakhulu le confidence kwi-investment ezingabe zikhona, abantu abafuna ukuzoyenza investment ngisho labakhona apha ekhaya. Kathesi kunje abantu esiphakathina kwamabhizimusi ikakhulukazi wonala asafufusayo amancane sithwele kanzima kakhulu ngoba lama licenses akhona ayadula kakhulu. Lohulumende laye intengo yakho lokho eyikhweza engibona sengathi nalokhu kuzagcina kubamba kakhulu inhlelo zakhe ukuthi athuthukise umnotholo.
Lokhu kugcizelelwe ingcwethi ecubungulayo zomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi inkohlakalo yiyo ezakwenza kube nzima ukufeza lolu hlelo.
Kube le mithetho eminingi ama development plans amaningi kusukela kudala ayezanuphevu kungatshengiseli vele ukuthi kulento eguqukayo. I-National Development Strategy kanye ngeke isebenze kuhle ngenxa yokuthi singase sikhangele i-corruption ekhona esithi ngesikhiwa i-hemorrhage kulezimali eziningi ama-billions ezimali aphumayo kuleli lizwe angelamuntu owa-accountayo. Siyazi ukuthi igolide liyaphunyiswa, i-diamond akuphumanga lutho. Ama-public tenders e-infrastructure anikwa abantu abangaqondanga ukwenza ukuthi kungene izimali eziningi ezifane zilungiseke. Hatshi akula development engenzakala. Singaze sinanzekele futhi kule singathi ngesikhiwa i-high political risk, i-perceived risk, kuyenze ukuthi i-capital iyethuke. Abantu abangenisa izimali nge-foreign direct investment bayesaba ngoba i-risk yakhona eyokungenisa imali eZimbabwe inkulu kakhulu. Uzinanzelele futhi amalungelo empahla, ama-property rights kananzwa. Kulokhu kukhulunywa ngokuthi kuthathwa amapulazi. Yesiyezi ukuthi kuthiwa khona amapulazi azabhadalwa, amanye athathwayo kodwa athunjwayo. Kodwa akukatshengisela ukuthi uhulumende wethu ulesifiso esokuthi agcine imithetho ehambelana le mpahla, ama-property rights. Le constitutionalism yakhona, imithetho iyaguqulwa kungela sizathu. Siyazi ukuthi nxa kungela constitutionalism elizweni kuyenza futhi ukuthi i-political risk, i-perceived risk ibe nengi. Okokugcina, siyabona ukuthi i-middle income, ama-policies akhona asinanzelele futhi i-monetary policy yakhona, ile politics phakathi, i-reserve bank kayimanga yodwa, kayikho independent. I-middle income iba khona ngenxa yokuthi abantu abasebenzisa imali abaspendayo banengi, ama-higher purchase, i-confidence yokuseva imali yebhenki, i-industrialization. Lokhu konke nxa i-National Development Strategy ingaku-address, ingakunanzelisisi ama-policy consistencies, akula middle income engenziwa even size sifike ku-2050.
Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi e-ZCT umnumzana Ambrose Sibindi uthi uhulumende uhlezi etatazela ezama ukuvuselela umnotho kodwa kukhanya uyehluleka. Manje kwenziweni? Lo ngumbuzo esiwuqondise kumnumzana Sibindi.
Ekhathekile ukuhulumenda yenzo weZimbabwe ukuthi izinto zimeleli ezomnotho zingathi ziyavuselelwa. Ikuthi uhulumende kehlukanise ezombangazwe le ndaba yokuthuthukisa isizwe ngitshoni la. Ngezindlela kuyafanele kube lomehluko phakathi kwahulumende lephathi yeZANU-PF. Siyakwazi ukuthi sesizwile bexasisa abanye amapolitiki abeZANU-PF besithi ukuthi hayi akulanto ezangena kuhulumende engabhaswanga iZANU-PF. Ngezindlela ngaso kunjalo kuthi ukuthi laba abantu abaningi abangaphandle kweZANU-PF abasabi yingxenye eyokuncedisa ngama
uhulumende uthi ihlandla lohlelo lolu lizaphela ngomnyaka ka-2025 njalo ukuphumelela kwehlandla lokugcina elifika ngomnyaka ka-2030 kuza kuba khona ngokulungisisa amaphutha aza kuba enzakale kuhlandla esikulo okwakathesi. Ezinye induna zeMathebeleland izakhamizi lenhlanganiso ezizimeleyo ziqhube umkhosi wokukhumbula abantu ababhubha ngesikhathi segugurawundi eBhalagwe lamhlanje lanxa amapholisa eqale enqaba ukuthi umbuthano lo uqhubeke. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Induna umnumzana Fuyane usole amapholisa ngokuqala enqabele lombuthano enye njalo induna umnumzana Mathema usole abanye bakhe ngokwesaba ukukhuluma ngodaba lwegugurawundi nqabe lomongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela yokuthi udaba lolu lulungisiswe. Omunye obekulo umkhosi ngunkosazana Kate Maphosa owabhujelwa nguyise umnumzana Mlaka Maphosa ngesikhathi segugurawundi.
Kwakuthe efika ngale kugogo wakhuluma ugogo wathi hayi bafikile labo bantu, wena wosuwenzeni usabe behlale bebulala mina ngakulokuthi nje bazobulala. Hayi ubaba wani wathi hayi bayekele bebuye benze lokhu ababenzayo ma yikho ukuhlala kukababa. Bathe sebelele ukuthi bezofike gogotha bethi phuma sifuna ukukhuluma lawe ukuthi ubaba waphuma egombe ishoti ngenyawo. Imota bathi bona laba abanye abahele ngizile ngapha bathi kayizwi iduma ngapha khonapha emfuleni lapho kwakungena abagogo lapha ebusuku. So yikho uhamba kwakhe wahle wahamba wahamba kwaba yikho kumgcina kwakhe.
Unkosazana Sinekiwe Ncube uthi labo abakwazi ukuthi amathambo kayise umnumzana Samson Ncube owabulawa ngalesi sikhathi angaphi.
Ngenzalo yakho lapho Bhalagwe mina ngathinteka kakhulu, ngalahlekelwa umzalo wami sasemncane sengingabona ngangilabo 10 years. Balahlekelwa ngubaba, basishiya sasebancane, balahlekelwa yikufunda ungaba la yaphinda wasishiya njalo sebancane, balahlekelwa impilo yethu yonke. Okusho ngukuthi asikwazi ukuthi abazali bethu bangathi balala ngathi, yafisa ukuthi ngathi yakwazi ukuthi balele ngathi ungaye amathanda abo sewaphilile sewagcine ngcoyo njalo ukuthi ngabe lo wakwenzayo uyavuma ukuthi niwe wakwenzayo asixolise nayengayisizwe zethu ziyavuma ukuxola. Kodwa kuhluphayo ukuthi lokhu kungabonakali ukuthi niwe wakwenzayo ngizane engazilethi ezifezi ukuthi hhayi ngeqiniso yini engakwenzayo futhi engiyaxolise kuzelathi sixole.
Asizweni amazwi kamnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu eyiyo eqoqela umhlangano.
Nginethemba lokuthi umkhosi wanamhlanje laloba amapholisa abezama ukuvimba uphumelele. Umphakathi usungenela nobukhokheli bomdabu njengoba ngiyabona labomama, omama bebebona ilanga liphuma batshona bekhona pha. Okuyinto etshengisa ukuthi abantu bakushilungu ngethoshakalo lesi ngakathesi phezu kokulakha ilide amapholisa laloba ekhona lake-president's office lebona. Kodwa induna ezibekhona wayeisixa kunamapholisa ngathi yaneva kodwa okubi kuhle kubana ingiphake edama labosobhuku babo nenduna Mathema zibe khona lobaba uNkomo okhankasela ukuba ngumongameli wezaphu babekhona. Veloda singaqali bekungatshiwo rale njalo ke amapolisa vele athe efilia athi senze shuwa ukuthi kuba labantu abangofifa.
Omunye njalo okhulume kulombuthano ngumnumzana Walshman Ncube othe kufanele uhulumende avume njalo axolise ngesehlakalo segugurawundi ukwenzela ukuthi abantu bexole. Asenelisanga ukuxoxa lamapholisa ngalolu daba kodwa ahleze esithi avimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ngokwenqabela imbuthano elabantu abaningi. Uhulumende uthi udaba lwegugurawundi luyalungiswa njalo inhlanganiso yakhe ye-National Peace and Reconciliation Committee yakhokhela kulolu daba. Ngimele iStudio 7, yimi uSithandekile Mhlanga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gandhi ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kumbe ngo-half past six ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu linakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.